Izvi zvinotevera kushayikwa kwevana vaviri mukati memasondo maviri, mumwe wacho Michelle Musharu ane makore matanhatu akazowanikwa akafa uye akakandwa mugomba rechimbuzi paseri pezvitoro zvevabereki vake panyika Growth Point. Ongororo yemutumbi waMichelle yakaitwa kuchipatara inonzi yakaratidza kuti mwana uyu akaurayiwa uye mapurisa anonzi ari kuferefeta nyaya iyi. Mumwe musikana ane makore mashanu nekutenda chirandu wemurayani rekwaMhinde akashayikwa sondo rino achibva kuchikoro uye asati awanikwa. Amai vano kutenda, amai Faith Kurungenje, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo asati awanikwa uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Achibva kuchikoro sana ane 5 years yakamhangarwa vanhu vachiri kutsvaka. Ameno pamwe mapurisa anisandanyatsoona kuti ari kutsvaka here kana kuti ari kudii. Vakamhangara kubhesi kwanyika.
Amai ava vatadza kuramba vachitsanangura Studio 7 zvakaitika pakushayikwa kwemwana wavo sezvo vange vava kuchema. Asi vamwe vagari kubhikita vanoti vari kugara vakabatira hana mumaoko vachityira kuti vana vavo vanogona kuurayiwa vachibva kuzvikoro uko vamwe vanofamba nzendo refu. Vamwe vagari vepanyika vakaita savaOscar Makova vanoti misodzi yavo pana Michelle isati yaoma vakakashamadzwa zvikuru nekushayikwa kwaanokutenda izvo zvaita kuti vatyire vana vavo.
Isu vanhu vagari vekubikita takutogara tichitya sezvo vhiki yapera takarasikirwa naMichelle Musharu. Misodzi isati yapera nokutenda chirandu uyo akushayikwa futi, saka takutotyira vana vedu vanoenda kuzvikoro kuti vachachengetedzeka sei uye kuti tichagara sei navo vana vedu ava. Zvakare hatisi kunyatsa kuona kuferefetwa kwenyaya dziri kuitika idzi kuti zviri kufamba sei, saka vabereki vazhinji vari kugara vachitya maenderano enyaya dzemabhinya dziri kungotaurwa nezvadzo idzi muBikita District.
Vari vekusosera amai Messi Mutingwende vanoti zvava kutyisa kuti vana vaende kuchikoro nekudzoka vega nekudaro vako vaperekedza mazuva ose.
Isu sevabereki vekuno kuBikita taakutotyira vana vedu zvakanyanyisa, saka mangwanani pavanoenda kuchikoro tinotovaperekedza. Time dzavanobuda futi totonovatora tomeka shuwa kuti vana vasvika here kuchikoro zvakanaka. Kumba futi todzoka navo tonyatsoona kuti vava pamba, nekuti iyi mabhinya acho arura vana vedu vangapera. Tinova kutiotya sevabereki.
Mumwe mugari wekwaChikuku muzvare Emilia Musakwa vanoti dai mapurisa apindira maruwa achitsvaga mabhinya aya abatwe kuita kuti nyaya idzi dzisaitike zvakare.
Isusu hatisi kufara nenyekuti mapurisa ari kutange asiri kuteka action. Ukangoenda unomhangara mari nyaya yacho haipindurwi, haina agency yainopiwa. Yet this is a matter of life and death, of which vanhu vacho vanoitora senyaya isinangana nebasa rese. Vanhu ameno ngati vanenge vaine something chaunenge wari kuda here kuti nyaya izofambiswe, cause vamwe nyaya dzavo vakainonoripota havanokasika kuitwa but dzimwe dzacho hadzisi kuitwa nemazvo. Saka isusu hatisi kufara, tatoda kutoti mabhinya aya abatwe nenyekuti vamwe vacho vasazorambe vachizviita. Kozi isusu hatisi kufara nazvo, vana vakakosha, vana vedu tetichivada, kuda vana vedu vadzoke.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMasvingo Inspector kuda kwaShedhewa vati vachiri kuferefeta nyaya yekutanga yaMichelle, asi anekutenda vange vachiri kuda kumbobata mapurisa ekubhikita vanzo zvizere zvakaitika.
Yekutanga hesi takaiga muchizere kati nayo asi iri kuferefeta, arega timboona yechipiri itoro zvamutaura ane ripoti yakadaro.
Gore rapera tapiwa makore mukomana aiva nemakore manomwe akagurwa musoro nababa mukuru vake vaida kuvandudza mabhizimusi avo nezvemishonga yechivanhu kwaMurehwa. Mwedzi uno vana vaviri vekwaMutasa Central hurunhu reManicaland, Dylan naMelissa vemhuri yekwaBenza vakaurayiwawo nenzira dzinofungidzirwa kuti dzine chekuita nemishonga yechivanhu. Pakafa tapiwa gore rapera muna Gunyana, Zimbabwe Human Rights Commission yakashoropodza maitikiro akadai ikakurudzira kuti mapurisa afirefite zvineudza munyaya dzakadai. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.